wafamba chaizo kudarika patakatangira tikaona nhasi vanhu vanogara kuita 85 percent vemamembers edu varega kuenda kumabasa vachiratidza kunyunyuta nekusabhata kwamari kwavari kuitwa vachitambiriswa mari isingakwani. Tikutarisira kuti mangwana patinotanga zuva vanhu vazhinji vacharegewa kuenda kubasa. Tinofara zvakanyanya nevamwe vasiri vemamembers edu vanga vajoina dambo mberi kwatiri kusvika uku tirikuona tichizotsana pakaomara.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti muronge kuramwa mabasa kwamazuva maviri?
Mari yatiri kutambira haina chaichatenga. Mishonga yekuzvipatara yakutengeswa nemaunited states dollars. Mafizi evana kune zvimwe zvikoro aakuidzwa. Hapana chati chakwanisa kuwana. Mari yedu yairodwa neover 300% kuti mhuri chaidzo dzidye hadzichakwanisi kudya. Saka isusu chikumbiro chedu chikuru chatiri kunoita nehurumende yoramba yakaisa zvikanda munzee ndechekuti ngavatipewo mari inoenderana nemitengo yavo azvizve zvinhu. Kuvarerusira kwataita kuti vasanetsekane nekukalkureta ndokungovati ngavatipari maunited states dollars sekuwirirana kwatakaita muna 2012 patakanegoshieswa masalari edu. Masalari edu haana kumbonegoshieswa ari emabond notes, haana kumbonegoshieswa ari emaratijesi, akanegoshieswa ari emaunited states dollars.
Saka hurumende iri kutambira sei danho renyu ramatura rekuramwa basa iri? Tichiona kuti pamakazviita svondo rapera maimbochema kuti dzimwe nhengo dzenyu dziri kushungurudzwa.
Izvezvi tinoona kuti pane kuvhundutsirana kwaitwa kune nzvimbo dzakawanda vanhu vanga vachizvizvidzirwa kuti vachadzinga mabasa. Asi tiri kuramba tichivasimbisa kuti hakuna munhu achazodzinga mabasa nekuti zvatiri kuita zviri pamutemo. Takazivisa hurumende nguva iripo. Zvatakazivawo kushungurudzwa kuri kuitwa vamwe kusanganisira vaitwa pamba pakuna asi vapaza pamwe imbavha pamwe hadhisi. Asi vatora zvimwe zvinhu zvinoenderana nezvinhu zveunion. Vakatorawo zvinhu zvaviri mumotokari zvakawanda zvekuti maonero atangoita tangofungwa kuti kana dzisiri mbavha vanogona kunge vari vanhu vanotoriwo vestate vanongoda kuti tidzokere kumashure kwebasa rachiri. Asi tichiramba tichienderera mberi.